Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wemuvhuro, zvita 6, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti pari zvino vashanyi vange vari kupinda munyika vasingamanikidzwi kuvhenekwa zvakare COVID-19 kumbogariswa kwavo vega, sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvinoda kuitwa. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, vamwe mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzotarisirwa kuvheneka mutumbi wemurwere wekodzero dzevanhu vadhewa mavhinga kuti dzione kuti chii chakakonzera rufu rwavo. Dare repamusoro rinochenura mutori wenhau Hope Chingono panyaya yaanga achipomerwa yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti pari zvino vashanyi vanga vari kupinda munyika vasingamanikidzwe kuvhenekwa zvakare COVID-19 panhandare dzendege kana pamabhodha nekumbonziwo vanogariswa kwavo vega kwemazuva gumi, sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvose zvinotarisirwa kuitwa. Bazi rezveutano svondo rapera rakazojekesa mimwe mitemo iyi nezvimwe zvezvinhu zvinoda kuitwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Mahomba.
Hachingati kunonu vaiwa, kana makatarisa ya inonzi statutory instrument yacho yakabuda ichinyatso kupa gwaro racho, nechingati madetails acho kuti wanenge wadzokawanda kutachwa futi wanozoiswa maquarantine, mukanyatsorongorora gwaro iro rinenge richitaura kuti awe minutes of health and child care, ndo anozonyatso kupa mamwe madetails acho, ndo zviri kutoitika izvozvo.
Asi pane zvimwe zvaitwa here pari zvino, Dr. Mahomba?
Mazuva mairi mashomapfuura takatoona ministry yedu sezvo wariwo wari pasi wariwo tingati ndowari kumhanya nendima kumapost of entry ikoko nemaport health officers avo wakatonyora gwaro rakaenda nyika NBS ichitaurira mapm maprovincial medical director edu netimu dzavo kuti vanofanirwa kubata vanhu ava zvakaita sei, vanofanirwa kuita sei, zvese izvozvo. Zvakare gwaro iroro statutory instrument inototaurawo kuti pane dzimwe nguva unogona kuita inonzi self quarantine. Saka handizivi kuti kana munhu achitazvi hatisati akuendeswa kumaquarantine kwava kuda kuendeswa kumaquarantine here, kana kuti tingangoona kuti haoni nichovelsi zvikada pane zvino maerano negwaro restatutory instrument vari kuendesa vakawanda kudzimba kuti waite self quarantine wachiona kuti zvimwe zvese zviri mugwaro here, kuitira kuti pawaya washoma anenge wachida kuiswa mumainstitutions equarantine vanenge vachizovamaneja zvakanaka, nekuti tinenge tichida kuti tibatewo vanhu vedu zvakanaka.
Kose zvakakosha kuti munhu akanzi amboende pasina vamwe kana kuti muquarantine aite izvozvo, zvakakosha sei izvozvo?
Zvakakosha kanyine nekuti tinenge tichitika kana ukanga wauya uine chirwere ichocho unogona kuchiparadzira, saka tinenge tisingadika kuti chipararire nyika yese iyoyo. Saka zvakakosha zvakanyanya kuti munhu anenge anzi ngaquarantine ngaagare panzvimbo ipapo, angangova ari kuquarantine ari kumba kwake ndaagare pamba pake ipapo, asafambisamba achiparadzira chirwere shure.
mukuru anoona nezvekurwisa denda recovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zvina nemazana manomwe nemumwe kana kuti 4,701. Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 525 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nepfumbamwe zvine makumi mana nematanhatu kana kuti 139,046. Vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana masere nemakumi manomwe nemana zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 3,874,694 vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba iyi kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamirioni maviri nezviuru mazana masere nemakumi masere nemana zvine makumi mana nemashanu kana kuti 2,884,045. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Nyanzvi dzezveutano dzinonzi dziri kuronga kuita ongororo kana kuti post-mortem chero nguva kubva nhasi yekutsvaga chakauraya murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira vadhewa mavhinga avo vakashaya nemugovera vari kusouth africa vave nemakore makumi mana nemaviri. Mumwe wemhuri ane ruzivo nezviri kuitika audza studio 7 kuti danho iri rinogona kuitwa nhasi kana kuti mangwana shure pezvo mutumbi wavo wozotarisirwa kutakurwa kuenda kumusha uko vanotarisirwa kuzoradzikwa. Izvi zviri kuitika panguva iyo vemasangano akasiyana siyana akashanda pamwe chete navamavhinga ari kutaura pamusoro pekurasikirwa kwavo nekushaya kwegamba rekodzero dzevanhu iri. Mumwe vari kuchema chema kushaya kwavamavhinga ndiva Dennis Juru, mutungamiri wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association. VaJuru vanoti kushaya kwavamavhinga ipfumo rakabaya vanhu vakawanda pamwoyo sezvo akanga ari munhu akanga achibatsira vamwe asingatarise kuti wabuda mbamani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tarasikirwa nebango repakona, tarasikirwa nebango guru mumusangano reInternational Cross Border Traders Association. Vamavhinga vanga vari munhu wekuti anga achibatsira chero zvisinei nekuti uri wesangano ripi, uri werudzi rupi, unotaura chirudzii, une ganda rerudzii. Amavhinga vanga vachimira nemunhu wese vasingatarise kuti uri murefu kana uri mupfupi, uri mukadzi kana uri murume. Tarwadziwa zvikurusa kunyanya hangu inini saDennis Juru, chero ukati washaya hupfu Amavhinga vaibatsira vasina kana rusarura kuti ndiwani washaya hupfu zvichibva nekupi zvafamba sei. Saka ndine urombo chaizvo nekushaika kwavamavhinga. Tinoona kuti dambudziko rirawira vanhu vakawanda rekushaika kwavamavhinga. Tichaona musiyano hweupenyu mushure mekunge vamavhinga vashayika. Zvichatora nguva kuti tiwane mumwe munhu anonzi anokwanisa kutora basa ngarachiitwa naamavhinga mukati mevana veZimbabwe, mukati mevana veAfrica, kunyanya muSouthern Africa muno mavarwira kodzero.
Ndeyapi mabasa amunga nongedza amungati makuru akaitwa navamavhinga kana angashitwa navamavhinga kuvana vemuchamhembe kuAfrica nevana veZimbabwe sezvamuri kutaura?
Izvo zvivanga vachirwira kodzero dzevana veEswatini. Tinongoza zvose kuna Mwari kuti aiwa navo vana veEswatini zvichaita mushe, Mwari vachatipa vamwe vamavhinga. Vana veZimbabwe mushure mekunge mapemiti anzi haasi kurenyuwa, tese tanga tangoti asi kuti amavhinga vachabatsira kuti mapemiti arenyuwe. Vataure nehurumende yeSouth Africa semunhu anga achiremekedzwa zvikurusa pasi rese, chero kuEurope, chero kuAmerica, chero kupa amavhinga vanga vachizivikanwa nekurwira kodzero dzevanhu. Saka shoko ravo rimwe chete chairo, hapana anga asingaridairi. Tarwadziwa, tabaiwa.
Ndezvipo zvimwe zvamunorangarira nazvo vamavhinga?
Hama vinga waiti ukavaona vakabata ma earphones hao. Waiti pamwe ndi journalist. Vashita urane ma journalist. Munu anga ari kwese kwese. Vakabata nane wanu yese. Taraskiri wa shukurusa panawa mavinga.
Avo vanga wari mutungamiri we International Cross Border Traders Association va Dennis Juru. Vari parunare mu Johannesburg, South Africa. Na junga kademiri we Studio 7. Repam sorore High Court na sirara sanyaya yanga ichipomirwa mutorwe nau anoshanda akazvimirira hopo chingono yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati gore rapera. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vajustice yavonga musitu vatura mutongo wekuti chingono hachafaniri kutongwa nemhosva yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga. Vamusitu vati mutongo wemutongi wedare ramagistrate amai vongai muchuchuti guriro wekuti chingono aenderere mberi nekutongwa nemhosva yanga achipomerwa osendekwe parutivi. Vachiti vachuchisi venyaya iyi vakatadza kugutsa dare ravo kuti pane mhosva yakaparwa nachingono paanonzi akashandisa dande mutande rake retwitter gore rapera kurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Amai guriro vakanga vatura mutongo uyu zvitevera chikumbiro chakanga chasvitswa kudare nemagweta achingono achiti mapepa akasvitswa pamberi pedare nevachuchisi anga asingaburitse pachena kuti ndepapi pakakurudzirwa kuratidzira zvine mhirizhonga nachingono. Pane zvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter zvakazoita kuti chingono akwire kudare repamusoro. Hurumende yanga ichiti chingono akapara mhosva iyi pakakurudzira veruzhinji kuti vaende kunoratidzira musi wachikunguru 31 gore rapera pakanga pashevedzerwa kuratidzira mesangano reJuly 31st Movement iro rinotungamirwa navaJacob Ngarivume. Rimwe remagweta achingono vaDoug Coulthard vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
The High Court dismissed the charges of incitement to
dare repamusoro rarasa mhosva yekukurudzira mhirizhonga yanga ichipomerwa hoko chingono. Takanga atasimudza nyaya mudare nemajustrate kuti mhosva yanga achipomerwa haina musoro ikaraswa. Tikatora mutongo wedare iri kuti unoongororwa nedare repamusoro. Saka mutongo wedare wamusiti wawirirana nesu kuti nyaya iyi yaifanira kuraswa ndokusendeka mutongo uyu parutivi.
Vakoltati vativo vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare. Imwe nyanzvi munyadzi dzezvematongero enyika vaJoy Mabhenge vativo mutemo wakashandiswa mukupomera chingono mhosva mutongo uri kushandiswa kutsikirira vanopikisa hurumende pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Vamwe vakambosungwa nemutemo uyu vanosanganisira vaNgarivume, mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Scala, mutauri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere pamwe nenhengo yeboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborera Haruzivishe. Vaharuzivishe vari mujeri pari zvino uye vari kupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa wekugara mujeri kwemwedzi gumi nemina mushure mekunzi vakanga vakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. VaMabhenge vati mitemo haifaniri kushandiswa ichitariswa kuti munhu abuda mbamani.
Zvinokatika madza kuti ivo vasungi nevaruki vemhosva vanombonyanya kuufaririra chiiko mutemo iwoyo kana usingashandi zviri pachena samaonero atinoita aya. Ndosaka vazhinji vachizongoti mitemo isina nematuro ese, mitemo yatingati pachirungu isiri aligned ku national constitution, mitemo inofanirwa kubvarurwa yobva yarasirwa kwakadaro uko kuitira kuti nyika irarame mune zvakanaka vanhu vachinge vachifara vasina anovambunyikidza kodzero dzavo nenhau dzemitemo inenge ichingoripo kushandiswa seshamo yekupura avo vanenge vachinzi vanopikisa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu.
Chingono uyo akagara mujeri kwemazuva makumi mana nemashanu gore rapera zvitevera kusungwa kwaakaitwa nenyaya iyi achina imwe nyaya yamatare yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya yamatare kuburikidza nezvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter pakasungwa mutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya nenyaya yekunzi vakabatwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda negoridhe rairema makirogiramu matatu vachida kuenda naro kuDubai. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare mufundisi wesvondo weGoodness and Mercy Ministries Prophet Tapiwa Freddy avo vanozivikanwa zvikuru nezita rekuti Prophet T. Freddy vaziviswa nedare ramagistrate kuti kutongwa kwavo kuchatanga musi wandira 6 pamhosva yavari kupomerwa yekubata chibharo mutori wenhau weZBC Rutendo Makuti. Izvo zvinotevera kuziviswa kwaitwa dare nevachuchisi venyaya iyi kuti hurumende yapedza kuferefeta kwayanga ichiita nyaya iyi. Prophet T. Freddy, vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi, vanonzi vakabata chibharo mutoro wenhau uyu, uyo akaremara, kumba kwake kuMount Pleasant, mushure mekunge vamutsvetsva akaramba, uye vanonzi vakamutyisidzira kuti vaizomuzadza mweya yetsvina, kana akaramba kudanana navo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Vamwe vanasikana nemadzimai echidiki mudunhu reMashonaland West vanoti varikudzidza zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzezveutano pamwe nekudzivirira kubata pamuviri sezvo vasingagone kuregedza bonde kana kuti abstain from sex. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vasikana nemadzimai aya vanove nhengo dzesangano resister to sister vanoti varikudzidziswa zvakawanda zvinosanganisira zveutano kusadanana nevarume vabvezera pamwe nekushandisa makondomu nekunwa mapirizi kana kubayiwa majekiseni ekudzivirira kubata pamuviri nezvimwe zvinodzivirira kuti varorwe vachiri vadiki. Mumwe musikana wekukariba Ropafadzo Mugumbate anoti varikudzidza kuti vasarorwe vasati vabvazera.
Isusu tiri mayangewa sangobwo kuchikoro saka sita chisisa kuti batiro kuti saka sekuru roma elimereji sichonawo matrablings asanganewo nevakadzi vatinenge tinawo kusisa tisisa vakusanganwa nawo mudzimba uma varikukonzesa nevarume saka zvinongotipawo shuzvo kuti tingoitawo mabasa edu tisatitsvake zvekumhanya uroro.
Mabasa ari kuitwa nesangano resister to sister atendwawo naSandra Chitsika.
Inini nyaya yemadhara ndakadzidza kuti aiwa madhara ari kuya kwatiri kuvana vadiki kuzoti bata pfungwa dzedu naye like nezvimai kuti tengera akanzwisa kuti vana vechidiki vari kuda zvinona mazepi zvinona havasi kuda kukoshesa mari kuitenga zvimwe zvinhu asi vanoda mazepi kunyanya ndobva vatiti vanouya kwatiri votaproacha vari kunzira yekutipa mari saka mari ndoyapinda mupfungwa dzedu tobva taona mudhara uye kuita wezera rangu ndomutora ndomugamuchira ndotanga kudanana naye ofichi hapana paanozoperera mukudanana neni andopedzisira asvika mukurara neni mukudii tobva tasvika kuzoita nhumbu nhumbu yekuenda naye kumudhara haabvume saka ndo zvimwe zvatakadzidziswa nzaiwa iwe uchirega kuchidanana nemudhara.
Muzvari Chitsika vanoti vari kudzidzawo kushandisa madande mutande zvakanaka kwete kutsvaka zvevakomana.
Ndobva tadzidziswa zvekare zvesocial media zvanzvano yechidiki mafoni ndo akonzeresa ende isusu tisu wacho tiri kutopa kuti mafoni titi atisvitse pane zvakaipa zvese zvekuzodana nemadhara nekuzodana nevanhu vausingazivi unodana nemunhu pafacebook hautomuzivi hauite se but ndopatazidzia nzi aiwa enda pasocial media unogoogla zvechikoro kana uchiita zvechikoro.
Mukuru wesister to sister mudunhu reMashonaland West Muzvari Olivia Modi vanoti vakatsarudza vasikana nemadzimai emukariba sezvo zvakaonekwa kuburikidza neuwandu hwevana vasikana vari kusiya chikoro panzira kubva mubazi rezvedzidzo uye vasikana vari kuita vana vari vadiki kubva kubazi rezveutano.
Zvakatariswa izvo kuti mukariba district mune dambudziko remaschool dropouts machild marriages nemaearly pregnancies nehigh gender based violence kunyanya pakati pevanhu vane makore andataura nezvawayo saka programu iyi iripo pakuderedza kuparara kweutachiona HIV kuderedza teenage pregnancies kuderedza maschool dropouts uyezve kuderedza njodzi dzinosanganikwa nadzo nevanasikana nemadzimai echidiki.
Muzvari Modi vanoti vanosangana nedambudziko guru retsika yevanhu venzvimbo iyi yechitonga isingaone kuipa kwekuroorwa kwemwanasikana asati abva zera sezvo vachimboripisana zvobva zvapera.
Saka culture iyoyo yavaizoripana nembudzi kana pane mwanasikana anenge aroorwa isusu tichitarisira kuti pakaitika dambudziko rakadaro mentor anofanira kuripota saka mamento aisazoripota makesi zvakadaro nekuti inenge iri culture yenzvimbo iyoyo ndo matambudziko atakambosangana nawo asi mukupedzisira wakazindivakuripota ma
sangano resister to sister rinodzidzisa boka revanasikana nemadzimai vechidiki makumi maviri kwegore rose vachiita zvidzidzo makumi mana nezvishanu pari zvino vane mapoka makumi maviri. Zvidzidzo zvavanoita zvinosanganisirawo kushandisa mari nemazvo kana kuti budget uye kuita zvemabhizinisi kuti vakwanise kuzviriritira. Ndakamirira Studio 7 kukariba ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti kunyange hazvo vanhu vachifanira kugara vakangwarira nezvemhando itsva yechirwere cheCOVID-19 inonzi Omicron, havafaniri kubva vanyanya kuvhunduka sezvo nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuita tsvakiridzo yekuona kuti mhando iyi inokonzera matambudziko akaita sei. Nyika makumi matatu nemasere pasi rose dzinoti dzave nemhando yeCOVID-19 iyi. Asi South Africa iri kushora danho rakatorwa neAmerica rekumisa zvizvarwa zvayo nezvimwe zvekuchamhembe kweAfrica kushanyira nyika iyi. Asi mukuru wesangano rinoona nezveutano muAmerica, Centers for Disease Control, Amai Rochelle Walensky, vanoti pakaiswa mitemo iyi vaizivikanwa kuti vainge vabatwa nechirwere ichi panguva iyoyo ndeve kuSouth Africa chete. Vanhu vakawanda muNigeria vanonzi vari kushandisa huni zvakanyanya sezvo mutengo wegas rinowanzoshandiswa wakawedzerwa zvakanyanya. Asi nyanzvi munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti izvi zvinogona kukonzera matambudziko mumweya wekufema uye kupa kuti masango agume ave magwenga. Vanorwira kodzero dzevanorarama neutachiwana HIV AIDS vanoti varapwi havasi kuwana rubatsiro rwakakwana sezvaimboitika makore apfuura, zvokuti vamwe vave kutadza kuwana mishonga yavo yakakwana, izvo zviri kudzosera kumashure urongwa hwekuparadza denda iri panosvika gore ra2030. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Munyori wesangano reZimbabwe HIV AIDS Activist Union Trust, Amai Angeline Chiwetani, vanoti matambudziko osangana nevarapwi anosanganisira kutadza kuwana mapiritsi akakwana nekuongororwa huwandu hweutachiona muropa kana kuti viral load.
Kuti tibate target yedu yatiri kuti kupedza nyaya dzekuparara kweutachiwana mugore ra2030, tinoona zvisingazobatiki kana zvinotevera zvisina kuadreswa zvisiri kutevedzwa. Kuwanikwa kwematest kits chaiwo eHIV, nekuti patiri kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiwana ngavazive pavamire, vanongoziva chete kudurikidza nenge vatestwa. Saka kana matest kits kosina, kuti 95 hatigoni kuibata. Tabva ipapo 95 yechipiri, inotaridza kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiwana ngavave pamushonga. Kana mishonga yacho ichimboita mastockouts, ichimbonzi hakuna mishonga, chimbomirai mozodzoka after 2 weeks, chimboenda munosvaka kwakati, izvozvo zvinototiraidza kuti hatigoni kuenda kunorichachi the next 95, because the moment yekuti mishonga hakuna, hatigoni kuvavarira kana kutiti regatingoti timbofanira kupai maparasiti muchikavhiridza kushayika kwamaARVs, hazvitopindirani.
Vamwe vanorarama neutachiona weHIV AIDS vakaita sava Sebastian Chinaire vekuWarren Park D vanoti vave kutya kutaura mamwe marwadzo avanenge vachinzwa sezvo vamwe vakoti vasiri kuvabata zvakanaka.
Hakunetsa ndezvekuti izvo kana ukaona combination yemapiritsi acho isiko, vanenge kutaura kudhenda rinotenga, havana basa kuziva kuti munhu uyu state yaanaye munhu anokwanisa here kutenga mapiritsi kana kuti kwete. Takuona kuti attention yataimbopuwa pakutanga ichitanga kuya mapiritsi hauzivikini zvaungooneka here kuti izvo HIV is now a manageable disease, havachatipa attention yavaipa kubvira pakutanga paya.
Asi Amai Chiwetani vakurudzira vanorarama neutachiwana hweHIV kuti vasatye kutaura mamwe matambudziko avanenge vainawo nekuti anozokanganisa utano hwavo zvakanyanya.
Dambudziko rekushayikwa kwemishonga kuzvipatara rinoda chete rinokwanisa kuzivikanwa kana vanhu vakaripota kutitaurira kuti chipatara chakati ndashaya mushonga yakati, chipatara chakati ndashaya mushonga yakati. Vanhu vedu vakawanda vanongoti akasvika pafasiriti akanzi mushonga hapana, opangoita U-turn ozodzokera.
VaBenjamin Mazhindu vekubudiriro vari kuchema-chemawo kuti dzimwe nguva varapwi vanopiwa mishonga inokamurwa kubva mumabhodhoro zvokuti haapedzi mwedzi.
Mishonga inowanikwa yakasiyana-siyana, imweni ngeisina kukwana unenge asina kupuwa mishonga yake yakakwana onzozoya kutora mawiki anotevera vamwe vanovhurikwawo chibhotoro vachipiwawo mishonga isingakwanisi mwedzi yakati wandei.
Amai Chiwetani vanoti mapiritsi ezvirwere zveshuga, high blood pressure, asthma nemagomarara akasiyana siyana anogona kunge achivhiringa utano hwevamwe varapwi nokuti anogona kunge achikurira mishonga yeHIV AIDS. Pari zvino vanorwira kodzero dzevanorarama nehutachiona hweHIV AIDS vanoti mari zhinji yave kushandiswa mukurwisa chirwere cheCOVID-19, izvo zviri kupa kuti rubatsiro rwemari yekurwisa HIV hudzikire. Asi vachitaura pazuva rekucherechedza vanorarama nechirwere ichi, mutevedzeri wegurukuta rezveutano Dr. John Mangwiro vakati hurumende iri kufara rwayakaendesa mukurwisa chirwere cheHIV AIDS. Vanoti izvi zviri kuonekwa nekuti huwandu hwevanhu vakuru vatsva vari kubatwa nechirwere ichi hwakaderera nezvikamu zvinodarika makumi mana nemaviri kubva muzana kana kuti 42.1%, zvikamu zvinodarika makumi maviri nemaviri kana kuti 22.4% muvana vadiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Kunetsana pakati pevatungamiri veZifa neveSports and Recreation Commission kunonzi kwakanganisa gadziro yemaWarriors yemakundano eAFON 2022 ari kuitirwa kuCameroon. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Kunetsana pakati peZifa neSRC kuchiri kuenderera mberi, uye SRC yakanyorera FIFA tsamba ichizivisa nezvekumisa bhodhi reZifa basa. Nekune rimwe rutivi, Zifa mutsamba iri maoko eStudio 7 yakakwirawo kudare reAdministrative Court ichipikisa danho reSRC rekumisa bhodhi rayo basa. Izvi zvave kukanganisa zvikuru gadziriro yemaWarriors. Manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti chikwata ichi changa chifarira kupinda mukamba muswa 15 zvita, asi izvi hachakwanisika nehondo dziri kuitika pakati peZifa neSRC idzi.
Taitarisira kupinda mukempi muswa 15 December, asi nezviri kuitika nguva dzino idzi pakati peZifa neSRC zvakuita kuti timbochinja marongero atanga takaita kuti
vamupandare. Vanoti chikwata ichi chave kuzoungana zoro rekrismisi rapera, uyezve hapasina nguva yekutamba mitambo yekuedzana masimba sezvavaive varonga. Asi vamupandare vati vachanotsvaga havo zvikwata zvekuedzana nazvo masimba vasvika kuCameroon.
Tiri kutarisira kuti after Christmas kana zvichiita tongoenda kuCameroon tobva tagarira ikoko totsvaga kuti mitambo nedzimwe timu dzisiri mugurupu nesu totamba nadzo tiriko kuCameroon ikoko kusvika mazuva edu ekuti titambe mutambo weAFCON akwana tiriko kuCameroon.
But ivo kunyange hazvo Zimbabwe isati yave nemurairidzi vakaendesa mazita evatambi makumi mana sezvakatarwa neveCAF apo pachasarudzwa vatambi makumi maviri nevatatu vachaenda kuAFCON.
Takaendesa mazita evatambi 40 musi wa 15 November, iro rinova zuva ranga rakatarwa nekafu kuti mateams ese achange achitamba kuCameroon anga aendesa mazita avo 40, apo pachazosarudzwa 23 avo vanenge variko panotanga mutambo.
Vatambi ava vakasarudzwa naNomen Mapeza, uyo airairidza maWarriors mazuva ake basa asati apera. KuAFCON Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa mhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron, uye tichazeyawo nezverufu rwemurwiri wekodzero dzevanhu Dewa Mavhinga. Kana mchida kupinda, mchirongwa ichi, kana uo kutumira mashoko kustudio 7, shansai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kutirira studio 7, tibate ina 7 PM, pamasaisai edu anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tava tashuka kumagumo, echirongwa chedu cha nasi. Anuko ni kaine mfaro, dinwenyu, Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC, ndichiti, mrari zakanaka vatereri, doksi ya mchinzi kwa nauze, isindebele.
Soku izika, disenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 6 Mpalakazi 2021 ngufrathesi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Leva iti fourth wave. Kanya ila manta kakul. Lea kwa isa ke uti li inga habi luke di shanghana. Dike kumule la ni tuze li inga kwa nga ma maski. Kukunga shanzi zani. Lea kwa isa kakul uti li inga hambi. Le zisi minye minye. Lapo kula bandu haba ninko. Li inga kali machawe zulu. Sisi tengo zine mbi kakul.
Kamuga kumkaka umisha oyo microphone. Ovi kwa usuko na Zimbabwe. Abantu batwayisa ukuba nabaziphathe ngonanzelelo ukuze bengathelelwa i-coronavirus.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe. Alale ngokuthula ubaba uMavinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu. U-struggle isibela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Izizalwane zeZimbabwe sezethule ukudana lokwethuka okukhulu. Kulandela imfa yalo obesaziwa ngokulwela amalungelo oluntu. Umzana uMavinga. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza laphuma ezambuzini awesuka ndawana yonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Umqondisi wabona ngehlelo ezokumelana le-COVID-19 eZimbabwe uDr. Agnes Mahomba uthi okwamanje izethekeli loba abaphindela ekhaya abakaqalisi ukubanjwa ngamandla okubana bahlolwe ukuthi balalo kumbe hatshi ligciwane le-COVID-19 lapho besehla indizamtshina kumbe emngceleni yelizwe. Uqhubeke ethi leziqondiso zokuthi bahlaliswe bebodwa okwensuku ezilishumi bengahlangani labanye ku-quarantine laso kasikaqali ukusebenza. Kunje ngokutshona kwelanga layizolo kuhlolwe abantu abedlula amakhulu 523 abatholakale bele-COVID-19 kwafa oyedwa. Inani lasebetholakale beligciwane leli lokhu laqhamukayo elizweni selikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 139,046 okulinani eligoqela inkulungwane njalo ezedlula ikhulu 128,868 zabaphepha kulomkhuhlane. Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo uDr. Solwayo Ngwenya kwayisa abantu ukuba nabaqhubekele phambili belandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa lomkhuhlane njengoba lo mkhakha omutsha owe-micron ubikwa usukhona eZimbabwe njalo usidla ubhedu.
Yebo Mahlabe Zulu, lokhu ukuthi ngilazise ukuthi sesisengozini embi kakhulu. Umkhakha lo we-Omicron lo i-variant entsha le-coronavirus ubhubhane lolulubi kangaka kukhanya solumemetheka kakhulu solulamandla okwedlula konke lokhu esaqalisa sikhuluma ngenhlandla lezi ze-coronavirus ezidlileyo. Le bayithi i-fourth wave ikhanya ilamandla kakhulu. Liyaxwayisa ke ukuthi lingabe lokhu lihlangana liphefumulelana liduze lingagqokanga amamaski lokungahlanzi izandla. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lingahambi lenzisa iminye eminye lapho kulabantu abaningi khona. Lingaqali Mahlabe Zulu, sesisengozini embi kakhulu. Amalanga la abuyayo, lamaviki la abuyayo, abantu abaningi sabesisengozini. Yikho siyaxwayisa ukuthi litshintshe izenzo zenu elizenzayo, lizame ukubona ukuthi ingozi le esibuya esilandayo le nxa singananzelelanga iza kuqeda imphefumulo yabantu abaningi.
Lo bekungudr Solwayo Ngwenya wesibhedlela sempilo koBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zethule ukudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalo obesaziwa ngokulela amalungelo oluntu uMnumzana Dewa Mavinga. UThuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe esisuka enhlanganisweni ezizimeleyo labantu nje sebechaza umuyi uDewa Mavinga njengeqhawe lezamalungelo oluntu. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa, uMnumzana Thusi Ndlovu, uthi akulahlekelwanga iZimbabwe kuphela kodwa uluhlu lonke lwezansi yezwekazi le-Afrika.
UDewa Mavinga bekuyiqhawe lethu, isigayigayi somzabalazo. Bekuyindoda beyimele amalungelo eluntu. Bekuyindoda boyithola kuzo zonke indawo la kukhulunywa khona ngamalungelo, la kukhulunywa khona ngokuthi abantu kumele bangene kanjani enkululekweni entsha eZimbabwe. Indoda boyithola ku-United Nations, ungayithola ku-SADC nakuma-Civil Society. Indoda beyithembekile, beyikhuluma ngokuzinikela, ngokuzikhandla.
UMnumzana Brian Muziringa owabalekela ukwephulwa kwamalungelo akhe eZimbabwe uthi akasazi ukuthi sebezalwelwa ubani.
Siphethwe ne-Sad News phezu kwe-death ka-comrade Dewa Mavinga. Asazi ukuthi sizothini, but yena uDewa, comrade Dewa Mavinga, wayincedisa abantu from Zimbabwe and different countries. It's not easy ukuthi abe repressible. Very sad news, us.
Ngakwelincele uMnumzana Nkosilathi Ncube uthi uMnumzana Mavinga ubengubizwa sabele yonke indawo lapho bekulwiswa khona ezoncindezelo.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe alale ngokuthula ubaba uMavinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu kustruggle silwela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Inches asithi yena othi basele bethidibele.
Bekasiduduza kabi ukuthi siyenze umsebenzi wamalungelo abantu, sinefocus njalo nje futhi sibe abantu laba bangathandi ukuba corrupt noma ukwenza izinto ngendlela ingasiyo.
Inhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet zigcwele ngamazwi enduduzo avela kulabo abebesebenza lomuyi, labanye abazi imisebenzi lempilo yakhe. Isikhulumeli semuli yakwaMavinga ovezwe kuphela ngokuthi umfowabo uPanashe ubethembisile ukuthi uza kwethula umbiko ngamalungiselelo omngcwabo kanye lokuphendula umbuzo okumayelana lembangela yemfa, kodwa lo mbiko ubungakethulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Umele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Kumalo.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi udubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza laphuma ezambuzini awesuwa ndawana yonke ngokunye osokubanga ngamandla okuqhamuka kwesihudo leminye imikhuhlane edolobheni leli. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo. Isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Obed Mpofu ongene ngolwesihlanu epulazini elathengwa nguMnumzana Siphosami Malunga labanye bakhe uthi akasuki esidakeni farm enyameni Ndlovu ngoba unikwe ingxenye yaleli pulazi nguhulumende. UMpofu uthi izisebenzi zakhe kunje sezilima kwenye indawo yepulazini leli elathengwa ngomnyaka 2017 nguMalunga, usomabhizinisi uMnumzana Charles Moyo lo Mnumzana Zefania Dlamini, ingcwethi kwezokulima njalo ofundisa eNational University of Science and Technology INUST. UMalunga umntakamuyi sithi noMalunga wanikwa isicoco seqhawe lesizwe wangcwatshwa emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre eHarare. umpofu uJello Gibbs dube weStudio 7 ukuthi ule ncwadi ayinikwa nguhulumende emvumela ukubana athathe ingxenye yepulazi leli.
Uthi esintwini ukuthi ungayizwa siduma kakhulu isizadabuka engadeleli yena ngumuntu womthetho nxa kudokta kuloliloya kakuhamba kwenzise ngomthetho osemabhukwini kahulumente ngowelizwe nokuthi uthatha isihlambazo so ngokuthi uzaba neproblem yokuthi even asebenze nzima nxa sithi ngeyakhe iplazi yami
ye ngokutsho kwakhe ukuthi walithenga iplazi leli kumlungu elama business partners amabili
ngalethe incwadi zonke zonezo azinika kwiministry ngasithe esigila ngakho lokhu sithina sigila le ministry kathesi kutangi lamaplazi okuphena amkahambe abathengisa ukuthi iwaphi amaplazi akhona yazi ukuthi umuntu olamange umuntu anongaka then kutho ukuthi vele isambhoda ongathi ungekho credible angilaplazi nanxa iplazi kati display njenge-offer letwa indlobuzane aso sithutha somuntu ngiyenza into esemthethweni and azange ngenza into yokuganga and isifiso sami ukuthi ngenza into yokuganga
yes
izinto ezisemthethweni ngabe kangenza into ezemthethweni ngabe kangikho lapha enkhona kothi ukuthi ena azame ukuqasa ukudlambaza ukuthi ena athenge abantu ukuthi benze kona kasekwenza kuzamhlupha phambili
singathi vele awuphumi khonapho sungenile
ah no mina ngizakhishwa nguhulumente ngaphuma entweni engayi-aplayela kudaladala banginika ayisimi ngedwa kulantu abaningi abaphakathi laba so uhulumente ngiyozangikhipha nxa esevumela lo malungu ukuthi aniplazi ngelikamalungu angikhole ude likamalungu mina ngangimgadla ngahlala isikhathi eside lapha ngiyalazi ngiyakwazi kwahamba njani ngiyabazi babosfindelisi ngiyakwazi ukuthi ulokhu zeni uharamba wezani ngiyakwazi konke engangenzi isithutha ngisozithutha ngikamkavela kuphunywa laphana nxa esithe ca abantu uzaphunywa njengoba nethembisa ukulwa kalwe thina siza kwenzelandela umthetho esiwunikwa nguhulumente.
Umnumzana Obert Mpofu ngunobhala weZANU-P F ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Abanikazi bepulazi leli bathi bakhangelele ukuba baphanyeke udaba lolu emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo. Isithunywa somthethwandaba sisanda kuzama ukususa umnumzana Dumisani Matsivanyati epulazini leli. UMatsivanyati wangena esidakeni farm esithi laye wanikwa imvumo nguhulumende ukubana athathe ingxenye yalo. UDlamini uthi baningi abafuna ipulazi leli lapho abalima khona amatamatisi lokunye asebekuthengisela uZulu.
Iplazi leli saziswa ukuthi lathathwa nguhulumende nyakenye lathathwa ngokungekho emthethweni ngoba thina njengabanikazi asaziswanga ngenjongo yokuthi selithathwa. Sabona ngabantu be-Ministry of Lands lonyaka ngoJuni sebethwele izikhonkwane bequma iplazi kuthiwa liqunywa nje liphiwa abantu abangu-14 labo bantu kabaqanjwa ngamabizo sibabona nje sebengena bephuma eplazini lethu abanye sebesakha izindlu abanye sebelima abanye bangabaphambula amanzi esiwapompayo sithelela ngawo izilimo zethu lokhu sokusiphambanise kakhulu sesehluleka lokuthi silime ngendlela ebesihlele ngayo ukuthi sizalima lonyaka.
Ye, Baba Dlamini, bangene nini vele khonapho eplazini?
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engeka-former minister u-Obert Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Ngomgqibelo sibone sokungena itharakita isizolima kwenye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafika ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho lokhu bavukele khona baqhubeka ngokulima kwabo. Asikhulumisani labo siyabekela ngoba kukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo.
umnumzana Zevania Dlamini ngomunye wabathenga iplazi lesidakeni farm eNyamendlovu. Limuse exoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Live talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngalesi sikhathi sokuqhamuka kumkhakha omutsha owe-Omicron. Ngesikhathi ilizwe libhekana lodubo lokusetshenziswa kwezidakamizi ikakhulu kwabasakhulayo osokuphazamisa isizwe lemdeni, abezempilakahle labo sebekubone ufanele ukuphatheka kumikhankaso yokunikeza ulwazi nokuhlola nokucebisa uzulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Nthambi usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ezibona ngokuhlolwa kwabasebenzisa izidakamizi bathi sokulumkhuba omubi abawubonayo uphakile eZimbabwe, ikakhulu kwabatsha abasebenzisa izidakamizi ngokuhlanganisa imithi lokunye ukuze badakwe kakhulu. UDokotela Nkululeko Dewa okhokhela enye yenhlanganiso ezikulu umsebenzi eYerua Inner City Mission uthi lokhu kusuka kudale inkinga.
A lot of active users apparently develop some secondary complications due to exposure to drugs.
Abasebenzisa ama drugs abaningi bagcina besiba lama complications athile ngokuhlala bewasebenzisa.
Uthi kanjalo kuqakathekile ukuba abantu benelise ukuhlolwa, ingakhulu bengaba lezitshengiselo zokwehluleka ukuphila kuhle bengathathanga okudakayo lokho ukuze bethole usizo. Kunje uthi inhlanganiso yakhe isimanenele esibhedlela esikhulu seParktown Hospital emzini weWaterfalls eHarare ukuba belisane lalolu dubo. Umongikazi omkhulu oqondisa umsebenzi wokucebisa engu-lead counselor uSister Hendrina Chitsama uchasisa ngabakwenzayo.
Counseling we are doing it free for the first sessions, but ongoing we encourage.
Senza i-counseling mahala okwamanje kubanga lakuqala, siphathise sebeku rehabilitation.
Uthi kulo msebenzi sebenelisa ukuphathisa imuli eziningi njalo bengena lasesikoleni. Ethi balakho njalo ukuyaphathisa lapho ababizwa khona ukuba bebuye ezindlini zabo ukuphathisa. Ethi esigabeni sakuqala kukuhlolwa banakho ukuhlola bengabhadalisi, kodwa bengaba lembadalo encane engadingakala ngesikhathi lapho kuyabe kusilela imitshina khona. Uqhubeka ethi kulokho asebethe bahlangana lakho kukhomba ukuba lolu dubo luhlasela abantu abatshiyeneyo.
The ages that are mostly affected from our experiences now 18 to 50 years.
Abakulolu dubo kakhulu ngabaphakathi kweminyaka engu 13 years kusiya ku 50 years.
Umnumzana Albert Mazulo olwela amalungelo ezakhamizi zeHarare uthi lolu ludubo asebelesikhathi belisana lalo, ethi ludinga ukusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ukuze luqedwe.
Ngoba singakhangela siyabona ukuthi abanye sebephambana lengqondo, abanye sebecina begula sibithi ngendaba yama-drugs. Sifisa ukuthi ngabe even abezinsonto bengeze intshumayelo lemfundiso mayelelano lezidakayo lokunceda ikakhulu abatsha.
Ingcitshi zithi izizathu zokusebenzisa izidakamizi ziningi kakhulu ezigoqela ukulingisela abanye, ukuyengwa, ukusilela kwemisebenzi, ubuyanga, ukufuna nje ukuzama okwenziwa ngabanye lokunye. Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba izidakamizi ezisetshenziswa ngabantu abaningi zigoqela ezihotshwayo, ama-inhalants, umtoriro, i-crystal meth, imithi yokwelapha inhlungu yama-painkillers, i-tick, i-cocaine, imbanje ezibhenywayo lezifakwa ekudleni, imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engaba ikuma-prescription okuthiwa ngama-prescription drugs. Abezempilakahle bathi sebenanzelele eyinye into edanisayo yokuthi amantombazana amaningi lawo asesebenzisa okudakayo agcine sehlukunyezwa ngokwecansi kumbe ukudlwengula. UZulu agcine sebabona njengabantu abangelambeko, inkanti kungayisikho, ubona labo bedinga uncedo. Uhulumende uthi uselunanzelele lolu dubo, ngakho-ke usethatha amanyathelo okubumba ikomiti ehlanganisa-ke abengatsha zakhe ezehlukileyo, i-Interministerial Committee yabaphathi Intambo ezahlolisisa lolu daba lwezidakamizwa osoluphazamisa ikakhulu abatsha abayinsika yelakusasa yelizwe. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Inkokheli zomdabu labalimi basebulilima bamukele ngenjabulo uhlelo lwentasa olokubatholisa inhlanyelo lomvunjiso wethu lubasize kakhulu ngoba bebengenelisi ukuthenga inhlanyelo emavinkilini athengisa ezowulima. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo esebulilima.
Abalimi bebulilima njengabo bonke elizweni jikelele sebephakathi kokulima ngoba seliqalile izulu ukuna njalo bathole inhlanyelo phansi kohlelo lweIntwasa. Unkosikazi Sifiso Moyo ebulilima uthi isimo emangweni wabo sihle kakhulu ngoba balungiselele abalimi abanengi bathayile ugajopo.
Emasimini khathesi sikhangele ukuthi izulu liyana sithayile ugajopo owamagodi sikhangelele ukuthi nxa lingaqhubeka lisina lisiya phambili sizathola futhi. Inhlanyelo siyitholile ekuhulumende usiphile lekonke lefertilize. Ngithole ama 5 kg amabili awenhlanyelo awumumbu, ngazothola i 5 kg yendumba, ngazothola i 5 kg yamazambane, ngazothola ipinzi zenkomo.
Unkosikazi Sibongile Nkiwane osuka eThekwane uthi sebenzile konke okusemandleni abo elethemba lokuthi kuzaba njenganyakenye lapho abathole inhlanyelo phansi kohlelo lunye.
Hayi mina emasimini amandla hlupho ngingazi abanye kodwa kimi hayi noma lingabuyenza kukhulela lukhula ngiyazimela ngumama wafundisa ukuthi lima. Inhlanyelo yokulima siyiphiwe ngabalimisi ekagajopo kodwa mina yindle yami. Mina ngikhanya ingcwedile ngoba lo mnyaka ophelile ungcwedile ngibe ngumama sibithi hayi intombi.
Kodwa unkosikazi Samaria Nkomo esinye njalo isakhamuzi sebulilima yena ukhala ngokuthi ayitholileyo inhlanyelo iphehliwe.
Hayi inhlanyelo ngiyiphiwe sibili but iphehliwe. Ikho ngikhala ukuthi ingxenye ngiyafaka lapha ningamili anti ngokuphehlwa kwayo ngesithiwa 10 kg inyawuthi ne-cowpeas
ukhansela ka-121 kondiweni unkosikazi Nani Ndlovu ukhala ngokuthi akakalutholi uncedo phansi kweIntwasa.
Inhlanyelo siyitholile but amazambane esikade siyikhangele sibi kakhulu asiyitholanga. Esiyitholileyo yonke lenye besivele siyithingisiwe siyitholile ngaphandle kwemazambane ye-sunflower esingakakutholi. Yamonya nitrate besizama ukuthi sibe sikhuluma labalimisi bethu ukuthi nxa kungabe ikhona ama-inputs lawo aphangise ukubuya ngoba izambane lifanhlanyele right at the beginning kuze livuthwe.
Unduna Jabulani Ndiweni Mphini uyaluncoma okwamagama uhlelo lweIntwasa.
Ya 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 kakhulu and sibona lwenza kahle kakhulu because most of them bathi hayi kuyathola uyenza uthola amabele amaningi lan ukulima nge-tractor so whereby it reduces ama-cost so you are happy about uhlelo lwefumbuza. So I think it's helping a lot abantu bayazuza kulo so inhlanyelo sebeyitholile sebeyifakile phansi and the program is producing smoothly.
Unduna Gandani Mikhawu Zenzo Magutshwa ukhala ngokuthi iningi alikatholi inhlanyelo lomvundiso emangweni wakhe.
Ukulima kasikaqali sijobe izulu liphuzile kukhona li inhlanyelo sisayikhalela ngoba abantu bebengazuzanga okuqondileyo. Isikhathi esiningi yayiphuze inhlanyelo ukubuya singazi lonyaka kumbe sizayaphaka sikuyizuza abantu ekulimeni bazibisele. Ngikhuluma ngiseze njenje laba bamagodi vele sebehlanyele leleli zwe leliqalise ukuna inhlanyelo isiphazi silethemba ukuthi izaphuma akusoze kubotshakala ihlanyelo. So sisacela ukuthi nababelelisayo ukuthi bangasicedisa ngezihlanyelo bayincedise ngokuthi ifike masinyane ebantwini bayisebenzise isikhathi sesekhona.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima i-Agricultural Rural Extension Services yilo oluqhuba lolu hlelo labalimisi ezweni lonke, lapho abantu abadlula izigidi ezimbili sebethe bafundiswa ngohlelo lwe-intwasa, batholiswa inhlanyelo lomvundiso kanye lemithi ebulala imihogoyi emizameni yokumelana lokuguquka komumo womkhathi osukukhathaza abalimi ezweni. Ngimele iStudio 7 sebulilima, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, sebephange bazitholela isipho sekhisimusi abalandeli beqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum, lona eliphakamise ingezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze elengezi Platinum Stars. Ngintethele zindaba yethu yezemidlalo, uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngokwesibindi kubeqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup selokhu lomncintiswano wavuselelwa ngomnyaka 2014, njalo umqeqeshi walo uNomen Mabhiza ubonge kakhulu abalandeli baleli qembu ngosekelo lwabo.
Kuba landeli bethu ngithi ngihlala ngisitsho ukuba bayinsika yethu selokhu ngafika kuleli qembu, sasilimuli eyodwa njalo isigcogco lesi sipho sabo sekhisimusi.
Ngokwesithathu kuba zombili i-FC Platinum nenkezo Platinum Stars zifinyelele kufinali yenkezo yeChibuku Super Cup, njalo elengezi ilo eliphakamise inkezo ngo-2016, ikanti nyakenye linqotshwe nge-Highlanders nge-1 kanya. Iqembu le-FC Platinum lithole inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola aseMelika ngokunqoba elikwenze kumncintiswano walonyaka weChibuku Super Cup. Kusithi elengezi Platinum Stars lona lithole inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Amaqembu aphelele kusigaba sesemifinal ele-Cranbourne Bullets kanye nele-Dynamos wona athole inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu. Kusithi lawo aphelele kusigaba se-quarter final athole inkulungwane ezilishumi lanhlanu. Amaqembu alitshumi aphelele kusigaba sezibaya wona athole inkulungwane eziyisikhombisa. Umdlali weqembu le-FC Platinum uBrand Banda nguye okhethwe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kufinali, njalo uthi bazabopha ziqine ukuze la kumidlalo yeligi kube yibo abaphakamisa isicoco.
Esizakwenza ukuba sizasebenza kanzima njengalokho esikwenza kulo mncintiswano okudale ukuba siphakamise inkezo yeChibuku.
Iqembu le-FC Platinum yilo elicine ukuphakamisa isicoco seligi ngomnyaka ka-2019, njalo beselile minyaka emithathu ilandelana lokhu lisiphakamisa, okutsho ukuba yilo ebelimela ilizwe ngokomncintiswano we-CAF Champions League. Ukunqoba kwinkezo yeChibuku kutsho ukuba iqembu le-FC Platinum selithole ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup. Imidlalo yeligi iqhubekela phambili ngolwesithathu lapho eyabe ingena khona kuviki yesithathu, njalo kulo mdlalo owodwa ozadlalwa phakathi kwele Harare City kanye neleyada. Eminye imidlalo yeviki lesithathu yePremier Soccer League izadlalwa ngomgqibelo, ukuthi eminye yakhona izakuba khona ngesonto. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, uJoseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele, naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngizithulela isipho sekhisimusi yabalandeli beqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum, lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze elengezi Platinum Stars. Ngithulela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo. Singekehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela.
ngokuqhamuka komgaga omusha we-Omicron obikwa usukhona laseZimbabwe. Abantu baxwayiswa ukuba nabaziphathe ngonanzelelo ukuze bengathelelwa i-coronavirus. Izizalwane zeZimbabwe sezethule ukudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo besaziwa ngokulela amalungelo oluntu, uMnumzana De Wamavinga. Izakhamizi zakobulawa izikhala ngodubo lokudubuka kwempompi yezithwala amanzi alengcekeza alalawo aphuma ezambuzini awesuwa ndawana yonke. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umphathisi Jeremiah Nkidi. Asidibaneni njalo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.